Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzedu zanasi china gumiguru 4 2018. Vanhu vakawanda voshushikana nekusabuda pachena kwehurumende panguva iyo vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira makurukota vanenge vachirwara vachitadza kuenda kubasa. Hurumende isingazivisi veruzhinji vanobvisa mitero yekuti makurukota aya ange ari pabasa. America inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vakataura zvinhu zvakanaka zvakawanda mazuva ose, asi yasvika nguva yekuti vachiita zvavari kutaura senzira yekugadzirisa chimiro chenyika pasi rose. Nhengo dzeparamende dzosungirwa kuzivisa upfumi hwadziinahwo mangwana asati apfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA roshushikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya yebvunzo dzegrade 7. Muchirongwa chewomen's round table palive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa padambudziko rekorera ranetsa munyika yose uye nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.